Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 3 2022. Makateerera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezviro muchirongwa chedu chanhasi. Paramende yotanga kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebudget regore rinouya. Vamwe vemabhizimisi munyika voshanyira kuAmerica kuzotsvaga vekushanda navo. Vamwe vemakereke vanoti vamwe vechidiki vanoenda kuchechi vave kushandisawo zvinodhaka. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yatanga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabudget ra2023 vakawanda muHarare vachiti mari zhinji inofanira kuenda kunyaya dzezveutano, dzidzo yepasi, pamwe nemabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena nemagetsi uye zvekufambisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutanga muHarare wange wakarongwa nekomiti yeparamende inoona nezvebudget nemari, mumwe mugari wemuHarare vaCharles Kautare vati bazi rezvemari rinofanira kuisa zvikamu makumi maviri kusvika pazvikamu makumi matatu kubva muzana zvebudget rese kubazi reutano.
15% parizvinezvi is just but a drop in an ocean. Saka taakuchitokumbirawo kuti eno zvaita tagona kuwana kana 25-30% kusvikira zvinhu zvazonaka todzokera kumashure ku15% nokuti zvinhu zvinenge zvamira mune zvakanaka. Koya nyaya yekuti kune anonzi maternity user fees, zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvedu. Madzimai vari kutambura zvikuru sei, ana amai nevanasikana havasi kukwanisa kuenjoya the right to health as per the national constitution. Saka tikukumbirawo kuti mari idzodzo kana kuti mauser fees, maternity user fees, ngava anoscrapwa across all levels of governance.
Amai Tendaishe Changamire vesangano repopulation services international vatsindirawo mashoko aya.
And takatarisa budget yedu tiona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana 3%, asi 3% iyoyo zvakare iri muRTDS. Mafamily planning commodities edu tinoimporta, hakuna atinowana lokali. Tatukona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana madisbursement slate, and pavanozoenda kuRBZ kunobhidha for foreign currency, foreign mari iyoyo iri kuuya yamashoma, macommodities ari kukwanisa kuti kwaamashoma.
Vamwewo vapinda mumusangano wanhasi ndiamai Rosario Guamombe avo vati mari yakawanda mubhajeti ra2023 ngaishandiswe kutenga mabhazi vachiti vanhu vari kutambudzika pakufamba.
Submission yangu yekutanga kukumbirisawo kuti pari kugadzirwa budget mari yakawanda iendeswewo kutransport.
Vaenderera mberi vachiti dambudziko remvura ratekeshera nenyika yese, uye bazi rezvemari rinofanira kuisa mari yakawanda pakugadzirisa dambudziko iri.
Tikukumbirawo kuti mari iendeswe kune vanoona nezvemvura. Mvura iri kushungurudza vanhu mukati menyika yedu, kunyanya kumadzimai ndovari kuwana, vari kushaya nguva yekuzorora nenyaya yekutsvaga mvura. Ndofunga tikatarisa pane maprojects akabvira ataurwa kudhara. Tine nyaya yekugadzirwa kwemuda demu nanhasi ichiri ngori nyaya iri kugadzirwa, iri kungotaurwa nezvayo, asi hatisi kuona chimuko chiri pazviri. Tine nyaya futi yeprojekti yenzi Kunji demu, takangonzwa kudhara kuti Kunji demu iri kufanira kugadzirwa, muda demu iri kufanira kugadzirwa, but hapana zvatiri kuona zviri kufamba pazviri.
Amai Lilian Gwanyanya avanorara mane urema vati hurumende ngaikoshese kodzero dzavo.
Saka ndiri kuti inini kana yakualoketwa ndio paya pokuti yaalloketwa iri inclusive kuona kuti inobalanza kwese ngaivewo inozova nechikamu chinotoenda chakatageta vanhu vane madisability. Tiri kutarisirawo kuti budget iyoyi ngaive budget inoenda tingati isusu schemes of resilient and sustainable livelihoods for women and girls with disabilities. Tiri kuona kuti vakatisarirei.
Va Darlington Madzonga vanoshanda nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development zvakare vari nhengo yeFighting Equality Alliance vati hurumende ngaikwidze mitero yemakambani kana kuti corporate tax yoderedza mitero inobhadharwa nevanhu vese yakaita sevalue added tax. Vachiwo paramende inofanira kuona kuti bazi rezvemari rinopa mapazi ese mari yekushandisa paine nguva, vachiti hazvibatsiri kungoti pane budget asi mapazi asingapiwe mari idzi. Vaendera mberi vachiti havana mufaro nekuti paramende inowedzera budget kana kuti supplementary budget asi isina kutaura neveruzhinji.
Budget redu riri kuitwa nemaRTGS. Asi tese tingangodedu kuramba munyika muno taakushandisa maUS dollars. Ndosaka chizoona pachizoita dambudziko rekuti munozoita rimwe gungano futi rekuwandudza budget resupplementary budget. Isisi sipo, asi tichimbowirirana kuti nyaya yebudget inyaya yedu tese.
Sachigaro wekomiti iyi, Mai Chidomadiwa vati vafara kuti vanhu vauya neuwandu hwavo kusanganisira vechidiki nevanorarama neurema. Vakurudzira veruzhinji mumaguta ese munyika umo muri kufamba zvikwata zvekomiti iyi kuti vaende kumisangano iyi vanopa pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vanoti vari kutambirwa zvakanaka muAmerica nemakambani avari kushanyira muchirongwa chekutsvaga vekudyidzana navo kumakambani emuAmerica. VaGundani vari kushanya muAmerica nevamwe vakuru vakuru vemabhizimisi emunyika pasi pechirongwa chekutsvaga kudyidzana uye nyaya dzezvounyanzvi. Pasi pechirongwa ichi vachashanyira maguta anoti Texas, New York neWashington DC. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7.
Gungano redu rine maexecutives 18 from masectors akasiyana siyana. Tine maexecutives from the banking industry, tine maexecutives from the agric and agriculture industry, we've got executives from the tourism industry, tine maexecutives from the tobacco industry, we've got executives from the motoring industry and many others.
Mungati mafambi achi iko kuno ku America.
This is the kutanga is to expose masiozi edu to zvinhu zvakasiyana siyana, maitiro emabhizimisi muAmerica and also kuti vanhu vaone maprojects ari kuitwa muAmerica akasiyana siyana. Tine donzo rekuti tinogona kumareplicate back home. Chechipiri is to connect with my decision makers in America. For example, we are meeting various high-level institutions zvakafana nana World Trade Center, vana Harlem Chamber, Tesla in Dallas, John Deere, GM Motors, and we'll be meeting vana Prosper Africa in DC and so forth. Tine donzo rokuti zvivhure mukana nema opportunities yekuita business between Americans and Zimbabweans or Africans in general. Chekupedzisira, we are looking for my partnerships. We've got various projects that now that single to tag my partners either vanouya neknowledge, vanouya neequipment, or vanouya nefunding.
Mungati nimuri kutambirwa sei kunzvimbo dzamuri kuenda isi seZimbabwe?
Tiri kutambirwa zvakanaka. Madiscussions edu ari kufamba zvakanaka and tine chivimbo chekuti hatishaye chatinobuda nacho. Mission yedu ndeyechitatu kuya kuAmerica in a period of 5 years. Saka mamwe madiscussions atiri kuita and everything else inyaya dzakatangwa kudhara dzatiri kuita carry forward kuti tigone kuwana conclusion. But tine new things also dzinenge dzichibuda mazvere.
Muchange muri imo muno muAmerica kusvika rini uyezve muri kufamba kupi nekupi?
Takauya musi wa26 September and we started with Dallas, Texas. Takasvika muno muNew York kune zuro. We are in New York kunas mangwana teni muswe chitatu tichasumuka takananga ku Washington DC teni muswe Friday vazhinji vachasumuka vakananga kumusha but vamwe vachasara vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana for mamwe mameetings as well anoenderana nemasectors awo so you have people that will be going kuna Deloitte in Michigan. You have got people that will be going to Memphis in Tennessee. You have got people that are going to Chicago. But our meetings are specialized for each individual delegate. But group activities, Chapera Mswe Friday, Sakawa Jinji, Vajazoka Kumusha Mswe Friday.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavelas Mhlanganyawe weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica. Zimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF yegore rino yakasvika kwamvura yacheka makumbo nemusi wemugovera muHarare paine kurudziro kubva kuvanyori yekuti vazvitengesere mabhuku avo vega kuitira kuti vawane cheuviri pabasa ravo. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Mumwe munyoro wemabhuku vari Joyce Ngwenya vanoti vanyori vakasazvitengesera mabhuku avo vanofanira nyota makumbo ari mumvura.
Durai chinonyanya kundibata ndechekuti vazva ndakatanga kupinda chikoro pane vanyori vakawanda vandinoziva vazhinji vakanyora mabhuku echishona echisindebele asi pasina kushanduka kunoita muupenyu hwavo kuzozwa kuti kune vamwe vanyori vanonyora mabhuku anoshandiswa kuchikoro maset books kuzoya vamwe vanyori vakava vanonyora mabhuku nyaya dzacho dzakasanishandiswa mumadrama mumatelevizhini nemaradio asi upenyu hwavo hausati hwashanduka.
Vangwenya vakapa zano rekuti vanyori vadzidzire kushambadzira zvinyorwa zvavo nenzira dzechizvino zvino dzinosanganisira unyanzvi hwekutengesa kana kuti marketing intelligence, kushambadzira kuburitswa kwemabhuku kana kuti cover book launches, pamwe nekushambadzira mabhuku kwakatsaurwa kana kuti book exhibitions, kuti mabhuku atengwe kuti vanyori vabve munhamo yavari pari zvino.
Vanyori vemabhuku takawanda asi hatisati tanyatsowana nzira yokuti zvatinonyora pfungwa dzedu dzinge dzichiti pamari to monetize. Chekutanga chepini ndechekuti kunyora mabhuku kwatinoita tinenge tichifungira kuti tikaisa mutsapi yemabookshop vachatitengesera. Asiwo havanyanyi kuita shungu nokutengesa mabhuku asiri evana vechikoro. Ndo saka ndandichiti nini kana vanyori vakasangana vakaita sangano ravo remabook writers, saka vachatsvaga nzira dzakawanda dzokuti mabhuku avo atengeseke atengesewe.
Zvinotsigirwa nemumwe munyori wemabhuku ane mukurumbira anozivikanwa zvikuru nekuda kwebhuku rake rinonzi Mapenzi vaIgnatius Mabasa.
Vanyori hatikwanise kana kuti hatina hunyanzvi hwekushambadza zvinyorwa zvedu.
Asi sachigaro weZimbabwe International Book Fair Association uye vari munyori wemabhuku ane mukurumbira Memory Chirere anoti kunyange zvakanaka kuti vanyori vazive kuti mabhuku anotengeswa sei, asi anoti zvakanaka kuti zviitwe nevamwe kuti munyori apedze nguva yake yakawanda achinyora mabhuku kwete kutengesa.
Industry kureva hoche koche, kwete kushanda woga uchiziva zvose uri woga. Basa remunyori ndere kufunga nyaya usiku maskati nepese paanenge achiswera. Rinotori basa rakakura kuru iroro. Zvino pano chizodiwawo vamwe vanopinda murutivi rwokutenga nokutengesa mabhuku, zvichipawo munyori nguva yokufunga nyaya, kudzinyora nokudzidzokorodza.
Musika wemabhuku uyu wakaitwa kwemazuva maviri chete gore rino, kwete kwevhiki rose sezvaiitwa kare. Izvo zvinotevera kumbovharwa kwawakaitwa kwemakore maviri nekuda kwechirwere cheCovid-19. ZIBF yakaparurwa muna 1983 nechinangwa chekuunza vanyori vananyanduriri nevamwe. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekuwedzerwa kwemabhazi ezupko kutanga nhasi kubva pamadhora mazana mana kusvika pamadhora mazana mashanu emari yemunyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vanokokera mabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Kukwidzwa kwemapuraizi kwauya tisina kutarisira isuwe vizhinji. Pamwe tanga takuta chivimbo chokuti mari yedu inenge yakuita ichigena zvali. Zvinongotiratidza kuti mari yedu haina kusimba. Takaipiga mihinesi pamutengo apa kuti mari yedu iri kushaya simba. Zvinozoita kuti isusu veruzhinji tiomerwe pakukwira muchovha, nekuti padhora hauchakwanisi kukwira muchovha uchienda kubasa. Unotoda madhora mairi kuti unge uchienda kubasa nekudzoka. Totarisa mari yatirikutambira veruzhinji tinoenda kubasa zuva nezuva, haigoni kuti tirarame nekuenda kubasa chete. Tinofanira kutotsvaga zvimwe zvinhu zvokuti tiraramewo isusu, nekuendesa mhuri kuzvikoro, nekutengawo chikafu, nekubhadhara madhozi. Mari iri kudiwa netransport yawandisa zvikuru. Hatichanyatsonzwisisa kuti kukwidza here kuda kuita maswa profit here, nekuti dhora harichatenge chingwa, dhora harichakwire transport.
Tinowanzoona kuti vezupko vakawedzera ava vamwe vemichovha ava vemushikashika nevamwe vanobva vawedzera, ndo zviri kuitika here izvo?
Hongu, vanobva vawedzera. Tinoita kuti vawedzere, vanowedzera zvirina, asi tinoita kuti vazowedzere nechekuti kana zupko racho richitoripo panenge pasina transport. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvinozovatuma kuti vange vachiwedzera mari. Vakaona dhimandi yawandisa vanowedzera mari, nekuti vanenge vasarawo vega, nekuti zupko harichatakure mazuva ese madhorobheni kuendesa vanhu kubasa. Mota dzevanhu vakazvimirira nemakombi ndo ari kutakura, nekuti muHarare transport inonetsa zvikuru, zvinoita kuti vanhu vagara vachikwira marori nedzimwe mota dzisingatenderwi kutakura vanhu, dzisina mainshuwarinzi zvinotenderwa nehurumende dzitakure vanhu dzichibhadharisa. Asi vanhu hapana zvavangaita, vanotongokwira titi chiripo chatiboda mutatasakwiri. Kana ita ivinda hakwanisa kuona yatinoti kombansesini.
Alright, vaGoriath, rega ndibvunze mbudzo yekupedzisira, ndira kuenda pamhepo ndatinonoke. Ndotizve, ko icho chirongwa chehurumende chekubvisa vemichovha ava vasina magwaro akakwana chiri kufamba sei?
Chirongwa chehurumende chekubvisa vasina magwaro akakwana chirongwa chakanakawo, chatakaonawo kuti tinoda kuchitsigirawo, asi tikuti mabhazi aezvino kana kuti mota dzinotakura vanhu dzakarongeka dzinodiwawo, kuti hurumende inofanira kuona kuti makambani aichigadzira motikari minomu anga achitanga kuasemblewo motikari inoenderana netereni yemuZimbabwe, uye zvanga zvakaita ana Dama, ana AVM nevamwe vakadaro vaigadzira motikari aita achidzoka nekukurudzira kusimudzirwawo kwevanodhodhawo makochizi muZimbabwe, nekuti mota idzi dzinogara zvikuru dzichienzana nedzimwe motikari dzisingagari dzisina kupita tereni yemuZimbabwe.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevanofamba mumugwagwa rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath. Vanga vachitaura vari parunare kuVictoria Falls. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mm-hmm. vanhu vanosvika makumi maviri vafa, vamwe makumi matatu nevatanhatu vakakuvara muguta reBeledweyne muSomalia nhasi mushure mekuputika kwemabhambo anga akateiwa mumotokari nhatu. Mabhambo aya anga akateiwa pedyo nekamba yemauto yanga ine motokari mbiri dzanga dziine mabhambo, uye rimwe ranga rakateiwa pedyo nemuzinda wagavhuna wedunhu iri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vaenda kuPuerto Rico kunoona matambudziko atarisana nevanhu mushure mekunge vavhiringidzwa nedutu mpengo remvura nemafashamu redutu mpengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Fiona. Nemusi wechitatu vaBiden vachaendawo kuFlorida muno muAmerica, uko kwakaparadzwawo nerimwe dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura rinonzi Hurricane Ian. Mumwe mufundisi wekereke yeAnglican achishandawo nesangano revechidiki rinonzi Impact Africa, mufundisi Peter Masie varikurudzira nyika yose kusanganisirawo vemakereke kuti vaite mushandira pamwe kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka roita kuti vamwe vechidiki vakawanda munyika vakanganisike utano hwavo. Dambudziko iri rinonzi nenyanzvi rave kupa kuti vechidiki vakawanda vazviuraye kana kugumisira vave kupenga nekukanganisawo utano hwavo kuburikidza nekukanganisa zviropa itsvo nedzimwe nhengo dzemiviri yavo. Ropafadzo Mapimidze weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano reruwadzano rwemadzimai ekereke yavo yeAnglican kudombo shawa svondo rapera, mufundisi Masiya vakati dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ratekeshera munyika kusanganisira mumakereke.
Kudhara isusu vakatanga zveHIV chechi yakaramba kuti hatidi kuzwa kutaura nyaya yemakondomu nechi it led to many young people dying. Izvozvi izvi tiri kutaura nyaya yemutoriro. Kana chechi ikanyarara futi ichiti hei vana vedu havabhemi, hama dzangu, we will destroy. Hanzi benzi ndo rinoramba richiita chinhu chimwe chete richitarisa maresults akasiyana.
Mufundisi Mafisiye vanoti muhurukuro dzavanoita nevechidiki uye neongororo yakaitwa nesangano reImpact Africa zviri kubuda pachena kuti vakawanda vanoti mapurisa haasi kusunga vanotengesa zvinodhaka zvopa kuti dambudziko iri ripararire.
Vanhu vari kutonyanya kuita maperpetrators via the police force atitaure vamwe vanhu, because ndo tichikura isusa mapurisa aita akanzwa munhu uyo wembanje aisunga vanhu. Nhasi ndo vanotoenda vachichengetedza vanhu vari kuita zvemadrugs.
Vamwe vakaita senyanzvi muya dzeutano hwepfungwa vaProud Muchena vanoshanda nesangano remubatira pamwe Trust vanoti vari kushanda nevechidiki vanoshandisa zvinodhaka vaine chinangwa chekuvabatsira.
Tinogara navo vanenge vari sepamba, handiti vanomuka vachiita majuties avo vega, vanobika vega, because tinovadzidzisa kuva responsible so that kana vazobuda kunze ukoko they know kuti vanofanirwa kubatsira vanhu pamba, vanoshandisa nguva yavo zvine maringe kuspenda kwavo day. Uye dragi iri ndichipa muenzaniso weCrystal meth, idragi rokukanganisa njikiri, rokukanganisa atinoti mabrain chemicals, zviri kuzokonzera kuti vanhu vave nesimba rakawandisa, konzera kuti munhu asarare aite inonzi insomnia yokuti anoita madays asina kumborara, handiti kana kuti anoita too much energy isina kwaari kuishandisa, kwozoita kuti nguva dzavanenge vasina kudhakwa dziya dziya vanoita depression, vanenge vari mudepressive mood vanenge vari aggressive, vanenge vane hasha nekuti vari kushaya chinhu chinostimulate, chinosatisfy zvavanenge vachinzwa ipapo.
Vatawanda mafuta vanoshanda nesangano re-Communities Against Drug and Substance Abuse kana kuti CADASA. Vanotiwo kana dambudziko rekushandisa zvinodhaka rikasagadziriswa, nyika haizodzokere kumawere kwayakananga.
Ndoa ngochite wana kuti vatu vaye kumabasa vachende kumabasa kuma industry. Ndoa ngochite vatu kuti zvakare vadzi vaende kuzvikoro kudzidza. Ndoa ngochite zvakare vatu kuti zvakare kuti vamwana vati vave madokta emangwana. But kana tisina kunge tagasanya zvadambudziko iri redrug abuse panguva ino pazvichiri nani. Ya ndoona sekuti hupfumo hwenyika hucharamba huri utiriwe kutamburira une muzva muno mudai. Zvino izvi tikunga tikuzvignore, hatisikwanisa kuzvigadzisa pachine nguva kudai.
Nyanzvi munyadzo zveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere vanoshanda kuchipatara chinorapa varwere vepfungwa chekuInguchene Psychiatric Hospital kuBulawayo vanoti vanhu vanoshandisa zvinodhaka nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvichizokanganisa pfungwa dzavo.
Vanhu vanoshandisa zvinodhaka kwokuda kwezvinhu zvakawandisa, asi chikuru chinonyanya kuita kuti vanhu vade kushandisa zvinodhaka zvinotanga vachida kuita inonzi experimentation, kuda kungoona kuti zvinoita sei vakazvishandisa, vozotanga kutsvaka chikonzero chinoenderana nezviri kuitika muupenyu hwavo chinoedza kuti vape justification yekuti zvandiri kuita izvi zvakonzerwa neizvozvo. Ndo zvinonyanya kuitika, asi vanozoguma vachinji vakanganisika pfungwa dzavo, vakutadza kunyatsofunga zvakanaka vachivhiringika pakuita mabasa avo.
Mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vata Wanda Zimhunga mwedzi wapera vakati Zimbabwe iri pamusoro-soro penyika dzemuAfrica dzine vechidiki vanoshandisa zvinodhaka vari pamakore 15 ne10 Mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vatawanda Zimhunga mwedzi wapera vakati Zimbabwe iri pamusoro-soro penyika dzemuAfrica dzine vechidiki vanoshandisa zvinodhaka vari pamakore 15 ne10 Vakati vechidiki ava vanonwa zvakaita semutoriro, dombo kana kuti guka, zvimwe zviri kushandiswa zvinosanganisira codeine, bronchli, mbanje, maragada, musombodia, tegutegudoro nezed. Kurwisa dambudziko iri mumwe mukuru wemapurisa officer commanding Harare Suburban District Chief Superintendent Raudzi Chuma vakati mapurisa kaomba zvikwata zvekusunga vari kutengesa zvinodhaka sezvo dambudziko iri rakomba munyika. Ndakamirira Studio 7 kudombo shawa muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapiminze.
Muchirongwa chedu Live Talk na 8 PM nasi tirikutarisa zviri kutaurwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvekuti apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023 vanopikisa vave kumbunyikidzwa zvakanyanya pachishandiswa mapurisa nematare. Asi hurumende inoti zviri kutaurwa nenyanzvi idzi ndezvemugotsi matsuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai edu anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Paramende yotanga kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebudget regore rinouya. Vamwe vemabhizimisi munyika voshanya kuAmerica kuzotsvaga vekudyidzana navo. Vamwe vemakereke vanoti vamwe vechidiki vanoenda kuchechi vave kuitawo zvekushandisa zvinodhaka izvo zvokanganisa upenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda.